Mungotanga arwara kwemakore anosvika gumi nechirwere chekuwanda mvura mumusoro afa mushure mekuvhiwa kechitatu sondo rino. Dangwe raMungoshi, vafarai Mungoshi, vanoti vakambovhiwa kaviri asi urwere hwavo hwakaramba huripo kusvika sondo rino pavazovhiwa kechitatu.
Baba arwara from 2010 saka vakastruggle kwenguva iyoyi kubva muna 2010 kusvika panguva ino vachingoitawo maup and down kurwara kwavo kasi zvakaitika svondo rapfuura izvo vakaita masishi panopamba tamasija badi vaendeswa kuhospital parenyatwa pakaitwa quick like an emergency but of the yara naende sezvinhu edu isu efamily haana kubuda sezvataifungira nokuti vakamboitwa kupaira opukari musoro because nyaya iripo inonzi hydro kefales wedraje but inyaya yekuti vanenge vane mvura mumusoro saka vakaitwa shanti.
Mutauriri wemhuri yekwaMungoshi Muzvari Tendai Madondo vanoti haisi mhuri yekwaMungoshi yarasikirwa chete asi kuti nyika nepasi rose rarasikirwa nemunyori wemabhuku aizivikanwa pasi rose.
Rarasikirwa zvikuru negamba, gamba ranga gamba raedu remuZimbabwe, gamba remuAfrica but gamba renyika yese the world over nokuti baba Mungoshi wangu achizikanwa.
Muzvari Madondo vanoti Mungoshi akanyora zvakanetsa mvura mambokadzi weBritain Queen Elizabeth II uyo akasheredza Mungoshi kuBritain vachimuchingamidza.
Vakanga vachipiwa mikombe zvakasiyana siyana nevanhu even kuCommonwealth vakapiwa best books in Africa vakapiwa nyangwe Queen vekuUK vakakwanisa kuvadana kuti vaite vasangane navo privately nekuda kwokuti vanga vachivanakidzwa nekuda kwokunyora kwavanoita mabhuku.
Muzvari Madondo vanoti vazivisa hurumende uye vanotarisira ruyamuro rwehurumende asi hapana zvavati vaziviswa kusvika pari zvino.
Saka kuzosvika kwaita baba hongu takwanisa kunyora, tanyora kuna permanent secretary Nick Mangwana, tanyorawo kuna office kwa first lady ende totarisira tichanzwa kubva kwavari. Pari zvino hatisati takwanisa kuwana communication kubva kumaofisi wayo asi tinotarisira kuti sekubatsirwa kwavanga vachingoitwa tinorangarira kuti vachiramba vachingosapota manguva imwe.
Vanyori vakawanda vanoti Mungoshi anofanirwa kupiwa ruremekedzo rwegamba renyika sezvo akashanda zvakasimba mukusimudzira dzidzo yemunyika kuburikidza nemabhuku ake aishandiswa muzvikoro. Mumwe munyori ane mukurumbira Aaron Chinyuramoyo anoti Mungoshi anofanirwa kuremekedzwa zvine mutsindo.
Wese akatotarisirawo kuti kana vamutongodzi vakapiwa ruremekedzo irworwo kana vakapirwa mabasa avaiita ezviyati izvozvo vaMungoshi vanokodzera zvisina mubvunzo zvakapindiridza kukodzera kwacho ende tichidairowo dai vaipiwa ruremekedzo irworwo dai kwai kuda kwangu ndaikumbira kuti ngavaende pahiro chega chaiko kuitira kuti isu maartisti tiwanhu vanotimiririra vari ipapo.
Izvi zvatsigirwa nasachigaro weZimbabwe Writers Association Muzvare Monica chiri pangwe yechi avo vanoti Mungoshi akavaka nyika nezvinyorwa zvake.
Isu sevanyori vemuZimbabwe tinonzwa kuti dai Charles Mungoshi, Dr. Charles Mungoshi vange vaitwawo gamba renyika nekuti munhu ane zvinyorwa zvakawanda zvakadzidzisa vana vemuZimbabwe magenerations nemagenerations. Ndofunga pakuvaka nyika chaipo vakaita pavo, saka zvanhu zvakanakawo kuti vapiwe chiremerera ichocho.
Mumwe muvakidzani waMungoshi Gogomata Chatizira vanoti Mungoshi anga ari munhu akanaka uye aiwana zvekunyora mumagariro evanhu.
Vainyorawo mabhuku avo vachitorawo nyaya dzese dzemaraini vachidzichinjurudza vachiita bhuku ravo. Vaita mabhuku akawanda chaizvo inkludi nevana chikoro. Taitoti isusu kana varwara totovanamatira nokuti mabhuku akanga zvamira, saka taitonamata mumachechi kwedu uku kunamatira baba Mungoshi.
Mungoshi akanyora mabhuku gumi nemasere uye akawana mibayiro yakawanda inosanganisira miviri yeCommonwealth Writers Prize of Best Book in Africa nenoma Awards for Publishing in Africa. mamwe mabhuku akanyorwa naMungoshi anosanganisira makunununu maudza moyo ndiko kupindana kwemazuva inongove jake njake waiting for the rain coming of the dry season brackish fields flowing the darkness stories from a shona childhood Mungoshi akaberekerwa kumanyene kuchivhu muna 1947 uye vakashanda kuLiticia Biru Zimbabwe Publishing House kuHerald Newspaper uye vakamboita writer in residence paUniversity of Zimbabwe muna 2003 Mungoshi akapiwa honorary doctorate degree neUniversity of Zimbabwe musi akaradzikwa kumusha kwake kumanyene kuchivhu svondo rinouya nechipiri Mungoshi asiya mudzimai Jesesi uyo anoita zvemitambo nevana vashanu nevazukuru vanomwe ndakamirira studio 7 kuchitungiza ndini apa chigoriwa